WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 kukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatingatauri nyaya yekudhizovha kana tichitotaura bato ritsva. It's a brand new political party. Saka kana riri bato ritsva, zvose zvitsva. Handimanzwisisa.
Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanonzi vakamisa basa dzimwe nengo dzestanding committee dzavakabva nadzo kuMDC Alliance.
Magweta eZimbabwe National Union of School Heads achange achiendesa magwaro kumatare edzimhosva ekukurudzira matare kuti arashe nyaya yokumisiwa basa zvisiri pamutemo kwenhengo dzedu.
Sangano reZimbabwe National Union of School Heads rinoti ratuma magweta aro kuti akwire kumatare edzimhosva kunopikisa kumbomiswa mabasa kwenhengo dzaro.
Vazhinji vakabroka, vazhinji havachisina mari, vazhinji vakadya mbeu nekuda kwekunonoka kwakaitwa nehurumende yeZimbabwe kuti inge ichivhura mabhodha.
Hurumende inozivisa nezvokuvhurwa kwemabhodha eZimbabwe ose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato idzva reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanonzi vakamisa basa nengo dzestanding committee dzavakabva nadzo kuMDC Alliance vachiti dzinofanira kutsvaga rutsigiro kune veruzhinji kuti dzidzoke zvekare muzvigaro zveutungamiri. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vakuru vakuru avo vaive nhengo dzestanding committee yeMDC Alliance isati yachinja zita varamba kudomwa nemazita avo sezvo vachitya kuti vanogona kuzoomeserwa mumusangano. Vaudza Studio 7 kuti komiti iyi iyo vakapinda nayo muCCC hakusisina uye vachamisa vasara nevanhu vashomanana vavari kushanda navo kuronga bato reCCC. Nhengo huru nhatu dzataura neStudio 7 dzati vanhu vakadaidzwa mumwe nemumwe vachiudzwa kuti zvinzvimbo zvavo hazvisisipo uye vanofanirwa kusarudzwa nevanhu kuti vadzokere kukomiti yestanding committee. Asi nhengo idzi dzati chava kushamisa ndechekuti vachamisa vava kuzvipa masimba ekuparadza zvido zveveruzhinji vachiita zanondoga. Nhengo idzi dzati pari zvino hadzisi kutaura nevatori venhau dzichiti vachamisa mbune ndivo vanofanirwa kuziisa veruzhinji zvavakaita zvekudzinga vanhu vavakabva navo kuMDC Alliance vachiumba CCC. Studio 7 haina kukwanisa kubata vachamisa kuti tinzwe zvikonzero zvavakadzingira nhengo dzavakasarudzwa nadzo pacongress yakaitwa muna 2018 vachisara vari vega. Asi Advocate Fadzai Mahere avo vaive mutauri webato iri pakaumbwa CCC vaudza Studio 7 kuti CCC bato idzva uye hapana kana komiti yakabviswa kana nhengo dzakadzingwa basa.
Hatingatauri nyaya yekudhizovha kana tichitotaura bato ritsva. It's a brand new political party. Saka kana riri bato ritsva, zvose zvitsva. Handimanzwisisa.
Advocate Mahere vati ndivo vakasanobata chigaro chemutauri webato iri vati veruzhinji havafaniri kushushikana vachiti vachaziviswa kuti bato iri richange rakamira sei nekufamba kwenguva.
Zviripo asi muchaudzwa muchatsanangurirwa nenguva inotera kana kuti at the appropriate time muchaudzwa zvose nebumbiro gwara zvese muchaudzwa. Sekungoudzwa kwamakaudzwa, so far the only thing chatataura izita rebato. Achatukudza vanhu vese ndechekuti ibato rinyowani. Saka kana muchitanga patsva zvose zvinotanga patsva.
Izvi zvatsinirwa nevaimbo vemutevedzeri waAdvocate Mahere vaGift Ostalo Siziva avo vati veruzhinji havafaniri kunetsekana nekuti Triple C haisi kuzorasisa vanhu.
Munoziva vanhu veZimbabwe kuti isu setvatungamiri vedu tigoni kukurasisai. Tinoziva kuti tiri kurwa nevanhu vane shavi rekudestroya movement yevanhu. Saka nenguva yakafanira izvezvi ngatigadzirirei kuenda kustarhani yekuzivikana nyaya yemakandidheti edu ebyelection yataita Zimbabwe Grounds musi weSunday.
Muzvare Mahere navaSiziva havana kusarudzwa paCongress yakaitwa muna 2018. Vaviri ava vamwe vevanhu vakaiswa pazvigaro izvi navachamisa vachitsiva vanhu vakanga vasarudzwa paCongress yakaitwa muna 2018. Vachitaura pamakakatanwa anonzi ave muTriple C vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaRashwit Mukundu vaudza Studio 7 kuti zvingave zvakanaka kuti vachamisa vafambe nevamwe vavo vese vavakabva navo kuMDC Alliance.
Hazvifaniri hazviunze chivimbo nevatsigiri vebato reTriple C kana vatungamiriri vakutotanga kuita nyongano. Zvinozoburitsa chimiro chekuita sehunge vari kungokarira hukuru nemasimba asi vasinei nekukura kwebato nekusimba kwebato. Saka chinhu chakanaka kuti bato iri ringe rine utungamiriri huri pamwe chete. Makakatanwa nekusawirirana anoitika mumusha mese, asi chakaipa ndechekuti vanhu vaparadzane kana kudzingana muzvigaro nezvimwe zvakadaro mubato reTriple C. Bato reTriple C ngariende kusarudzo vautungamiriri wakabatana vachiwirirana vachisimbisana sezvavakaita kubva pavadzingwa nekutorwa zvakawanda navamonzora.
Izvi zvatsinirwawo nemukuru weZimbabwe Democracy Institute zvakare vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Pesai Ruhanya avo vaudza Studio 7 kuti vachamisa vanofanira kufamba nevamwe vavo vavakabva navo kuMDC Alliance kudzamara vaita Congress yekutsvaga utungamiriri hutsva hwebato.
But havakwanisi kunzi patingozina leader one, zvichinzi vachamisa ndiyo leader vari one, vamwe vavo vari kupi ngerimu yavo. Saka vamwe vanga vane leadership iri interim and understanding yeyo ndiyo kuti MDC yabhanwa. Leadership yavo inana Hwende, inana Mahere, inana Biti, inana Wesh, inana Kareni, ndiyo interim leadership kusvika vaenda kuCongress. Zvinhu zviri pachena kaizvezvo. Handimuri zvinofanira kana masupporters emudzidzi vanofanira kunge vachizviziva kuti utunga ukati wabvunza kuti mutungamiri wavo ndivanani, vanotokuudza kuti kuna vawelshmen, kuna vabiti, mukuru wavo ndichamisa. Hapana kana problem ipapo.
Vati kana vachamisa vakada kutsvaga vamwe vatungamiriri vega, ivo pachavo vanozobvunzwa kuti ivo vakasarudzwa nani. Ndosaka zvakakosha kuti vachamisa vashande nevamwe vavo. Asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika Dr. Wellington Gadzikwa vaudzawo Studio 7 kuti Triple C sebato idzva inofanira kusarudza utungamiriri hutsva, kwete kuramba ichishandisa makomiti ayakabva nayo kuMDC Alliance.
Saka zvekuti pane varipo vanogara vachinzi kana standing committee, handifungori zvinoshanda nekuti izvi zvazvinyowani, tida kuzwa zvakamira sei, zvichafamba sei. Kana vakatoita izvozvo vachatongotanga, zvakatonaka kuti vanhu vazive kuti zvichafamba sei bato ravo iroro.
Nyanzvi dzinoti vachamisa vanofanira kutevedza utongi hwejekerere, uhwo dzinoti ndihwo huchaita kuti Zimbabwe ifambire mberi. Kutora masimba kwavachamisa muMDC kwakaita zvakare mutauro mukuru zvichitevera kufa kwavaMorgan Tsvangirai, izvo zvakakonzera kuti bato iri ritsemuke. Mushure musarudzo dza2018 bato iri rakatsemuka zvekare pakava nemakakatanwa pakati pavachamisa navaDouglas Monzora, avo vakawana masimba ekutora bato reMDC mushure nemutongo wakati vachamisa vakanga vatora masimba zvisiri pamutemo zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Mushure mokucherechedzwa kwechikwata chavamunzura nematare, vamunzura vakakwanisa kutora muzinda webato pamwe nekudzinga vanhu muparamende nemakanzuru vanonzi vainge varasa gwara. Mira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Sangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads rinoti ratuma magweta aro kuti akwire kumatare edzimhosva achipikisa kumbomiswa kwenhengo dzaro mabasa nebazi redzidzo yepasi vachipomerwa mhosva yokurova mabasa uko sangano iri rinoti kuri kunze kwemutemo. Sangano iri rinoti komiti yaro yepamusoro yeNational Executive Council iri kuita musangano wayo wepadeni mutande nhasi Maneru wekunzwa mamiriro akaita zvinhu uye kutsvaga gwara rekutora kuenda mberi. Bazi redzidzo yepasi rakambomisa mabasa varayiridzi vanonzi nemasangano evarayiridzi vanosvika kuzviuruzana nemakumi matatu nezvishanu 135,000 richivapomera mhosva yokusaenda kumabasa kubva musi wavhurwa zvikoro musi wa 7 kukadzi. Ngati nzwei hurukuru yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemunyori mukuru weZimbabwe National Union of School Heads vaMunyaradzi Majoni.
Maheadmaster namadeputy headmaster vaiva netarisiro chaizvo yokuti vatendwe nebasa guru ravanogara vachiita muzvikoro chero zvinhu zvichirema. Nguva dzose dzapfuura idzi vakuru vezvikoro havana vatevedzeri vavo vanga vachishingirira pakushandisa mari dzavo mune dzimwe nguva kuti zvinhu zvifambe muzvikoro. Nguva yavasvika yava yekuti havachakwanisi zvachose kuramba vachishanda nekuti havasisina zvikwanisiro. Pachinguva chekuti vatendwe pamwe nekuti zvichemo zvavo zvitariswe, vakuru ava vanozviwana vari pakati pekushungurudzwa, kuvhundutsirwa pamwe nokumiswa basa zvisiri pamutemo. Muzvikoro tinowana kuti hamunawo vadzidzisi, zvobva zvaita sekuti maheadmaster namadeputy avo ndivo vadzinga maticha muzvikoro.
Tinonzwa kuti matuma magweta enyu kuti anga achienda kumatare, mungatiudza kuti zvakamira sei?
Magweta eZimbabwe National Union of School Heads achange achiendesa magwaro kumatare edzimhosva ekukurudzira matare kuti arashe nyaya yokumisiwa basa zvisiri pamutemo kwenhengo dzedu dziri mukati mezvikoro. Tinozviziva kuti kune nhengo dzedu dzakati kuti dzakamisiwa basa zvisiri pamutemo nevekuMinistry of Primary and Secondary Education, uye tine chokwadizve chekuti kumisiwa basa zvisiri pamutemo uku kuchasendekewa parutivi nematare edu edzimhosva.
Tiri kunzwawo kuti mune musangano wamuchaita wepadande mutande nhasi. Zvii zvamuri kutarisira kukurukura pamusangano uyu?
Musangano wanhasi uchanyanyotarisa pamusoro pepfungwa dzinobva kunhengo dzedu dziri mukati mematunhu ose ari gumi. Vanasachigaro kana kuti maprovincial chairpersons vachazenge vachizivisa musangano pamusoro pezviri kudiwa nenhengo dzedu kuti zviitwe takatarisa kuenda mberi munguva ino yokuti tine dzimwe nhengo dzedu dzakamisiwa mabasa zvisiri pamutemo nebazi redzidzo yepasi. Tichawanavo nguva yokunzwa mashoko ari kubva kumagweta edu takatarisana nenyaya yekuti mapepa enhengo dzedu amirira kuiswa mukati nematare edzimhosva. Tichazopedzisiravo nekupana mashoko esimbiso ari kubva kune mamwe masangano anomiririra vashandi vemuhurumende.
Saka pari zvino nhengo dzenyu dzadzokera here kumabasa?
Pari zvino maheadmaster namadeputy headmaster achakangomira pakuti havana zvakavakwanira kuti vaite mabasa avagara vachiita muzvikoro. Ndicho chinhu chokutanga chatinofanira kuti tizive. Chechipiri, zvichazoitika kana kuti zvatichazoita takatarisa mberi zvichabuda papfungwa dzenhengo dzedu dzichaburitswa mukati memusangano watichaita padande mutande muzuva ranhasi.
Avo vange vari vaMunyaradzi Majoni, vanove munyore mukuru weZimbabwe National Union of School Heads, vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 muHarare. Zimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yasara sure zvakanyanya mukunyoresa vanhu kuvhota. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti huwandu hwevanhu vari kunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo huri kuramba hwakaderera. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa neZek ekuti vanhu vakanyoresa mumazuva gumi nemaviri kubva musi wa1 kukadzi kusvika musi wa12 kukadzi vanoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvine mazana matanhatu nevatatu 25,603. Vamakoni vati izvi zvinoratidza kuti pane basa zhinji rinofanirwa kuitwa, vachiti nyaya iyi haisisiri mumaoko eZeki yega.
Uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo huri kuramba hwakaderera. Tikatarisa zvabuda kubva kuZeki iri kutiyo kunongove ne 25,603 vakaregista kubva musi wa1 February kusvika musi wa12 February, tatova pakati pemwedzi, zvichireva kuti chirongwa chokutanga chiri chokunyoresa muna February chava chasara nemavhiki maviri kuti chipere. Zvino kana pakangonyoresa vanhu 25,603 kureva kuti tine basa guru rokuti tikwanise kufamba munzvimbo dzakasiyana siyana chikurudzira kuti vanhu vanyorese kuvhota, kunyanyanya avo vakwanisa kuwana vasvika makore 18.
Munoti kuZek pamusoro penyaya iyi, ndiani anoshorwa apa nai vamakoni?
Iri harisisiri basa reZek chete kana kuti remasangano akazvimirira anoshanda neZek, asi tinongokurudzira kuti ruzhinji rweZimbabwe rune vana vasvika makore 18 vaane kodzero yokuvhota, vaane zvitupa, kuti tinge tinokurudzira vana vedu kuti vangwanonyoresa kuti vavhote, nokuti ramangwana iri nderavo. Vakasakuva nechokuita nesarudzo nekusarudza vatungamiri munyika, ramangwana ravo rinenge risina kujeka. Saka tinongokurudzira kuti vanyorese kuvhota. Chikuramba chikurudzirawo zvakare kuti naiyewo Zek iramba ichishambadza nzvimbo idzo dzairi kunyoresa, masendazi avari kunyoresa vanhu sevavhoti. Uye zvakare kurudziro iri ndeyekuti Registrar General vasamirira April kuti vakwanise kupa vanhu zvitupa. Nga vachitanga nechimbi-chimbi kupa vanhu zvitupa kuti panozosvikawo chirongwa chepiri cheZek muna April vazhinji vanga vane zvitupa, vakunge vane netarisiro yekuti vanogona kunyoresa kana kuregista semavoters.
Vamakoni, pane vari kupomera Zek mhosva yekuendesa kana kuti kutransfera mavhoti kubva kune imwe nzvimbo kuendesa kune imwe. Munotii nenyaya iyi? Mhosva ingadaro ichiparwa apa ndiyei?
Tichiri kuongororawo kuti tione kuti pane chokwadi here chokuti ndo zviri kuitika. Hatisati tanyatso nanganidza nokuona kuti mavoters row aya akamira sei. Saka ndofunga nokufamba kwenguva takaonawo kuti pane chokwadi maererano nezviri kutaurwa izvozvo, tinozivisa veruzhinji. Asi panguva ino tiri kumboongorora kutiona kuti pane chokwadi here pane zviri kutaurwa izvozvo. Asi kachatirogona kungotaura ndechekuti nyaya yekutransfer kwemavoters kubva mu one constituency kuenda kune another constituency zvinogara zvichiitikawo hazvo. Ndokunge munhu achinja pokugara kana akasarudza kuti amuve kubva kuconstituency yakati achienda kune imwe constituency, izvozvo hazvirambidzwe. Ndiye anotoenda kuZek achiti ndinokumbira kuti nditransferwe kubva muwadhi yakati kuenda muwadhi yakati andaa kugara.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rakaparura chirongwa chekubatsira vanhu vanenge vachida kunyoresa kuvhota, sezvo vakawanda vari kuchema-chema kuti havana chekufambisa. Vanoda kubatsirwa nezvekufambisa neZim Rights ngavachaye nhare panhamba dzinotevera: Gweru 0772 698 386, Zvishavane 0772 673 801, uye Masvingo 0772 318 0247. Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu 260 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 5378. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe 231,863. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vapema miriyoni mana ane zviuru mazana matatu negumi nezvisere zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevashanu 4,318,495. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana maviri nevapfumbamwe 3,349,207. Ukuo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevana 86,364. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, hurumende yakazivisa nezuro kuti mabhodha ayo ose azarurwa asi ichiti mitemo yose yekurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 inofanirwa kutevedzerwa. Hurumende inotiwo vanhu vose vanopinda munyika vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza kuti vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 uye kuti vakavhenekwa maawa ari pasi pemakumi mana nemasere vakawanikwa vasina chirwere ichi. Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti hapana chokupemberera pakuvhurwa kwemabhodha vachiti hurumende yakadya manonoko ikauraya mabhizimisi enhengo dzavo.
Isusu sangano reInternational Cross Border Traders Association hatina chatinotenda pakuvhurwa kwemabhodha sekuti vakatouraya upenyu hweruzhinji runorama nekutengana nekutengesa. Vazhinji vakabroka, vazhinji havachisina mari, vazhinji vakadya mbeu nekuda kwekunonoka kwakaitwa nehurumende yeZimbabwe kuti inge ichivhura mabhodha.
Pane chinganetsa sangano renyu here vaJuru pamagwaro ekubayiwa nhomba anodiwa pamabhodha mukurwisana neCOVID-19?
Zvinoda kuti vachizotsanangura zvizere kuti vanorevei kana vachiti munhu anofanira kunge akavhakisinetwa kuti ange achiyambuka pabhodha. Vanoreva zvizvarwa zveZimbabwe here kana kuti vanoreva vaenzi? Zvekare mutemo kana munhu achinge akavhakisinetwa, tichitarisa kuti hurumende yeZimbabwe iite sezvaitwa nehurumende yeBotswana zvekuti kana munhu akavhakisinetwa haachamanikidzwa kuti ange achiuya akabata mapepa anoratidza kuti akaongororwa inonzi PCR test iyo yavari kutaura kuti vanoda inenge iri pasi pemaawa makumi mana nemasere 48 hours. Saka tinotarisa kuti vanyerenutse kudarika ipapo. Chirwere ichi chakatouya chotorikota chijaira, hapachisina news dzichamboda kutaurwa nezvechirwere ichi dzinoshamisa nekuti hapana zvatichazonzwa zvinodarika zvatakatonzwa kubvira mugore ra2020 apo chakauya. Saka totarisirawo kuti hurumende yeZimbabwe dai achiteedzerawo zvaakutoitwawo nedzimwe hurumende idzo dzaakuti vanhu vakavhakisinetwa vange vachipinda pasina anovavhiringidza kumapindiro avo.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anasi. News Day rinoti vagari vemutare vakabatana nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoita 35 vanyorera tsamba kugurukota rinoona nezvemanikaland amai Nokutula Matsikenyere vachivakurudzira kuti vapindire mukumisa kambani yechina kuti isachera matombo mugomo redanga mvura iro vanoti rinoyera. MuNews Day makare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vakayambira makurukota avo pamusoro pekushanya-shanya kunyika dzekunze vachiti havasi kuona zvavanounzira nyika munzendo dzavo dzose idzi panguva iyo mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari muurombo. Richinyora paTwitter, bazi rinoona nezvekufambiswa kwemashoko rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro vakananga kuBrussels kuBelgium kumusangano uri pakati penyika dzeAfrican Union nenyika dzeEuropean Union. Yave nguva yenyu vachereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pane vanhu vamwe vasingade kubuda pachena munyaya dzepolitics, kunyanya vanhu vakaita kunge vayimbi, so vanoda kuramba vakavanda vachitya kuzonyimwa mabagwe zuva rinenge richihorwa pei ai yatinoti Christian K kana kuri kumusha, yekuti ivo vanoda kungoita kunge vasingatsigiri zvematongero enyika but vachitsigira nezuro. Mukaona nzeri kwaya yakabuda pachena kuti iye anotsigira musangano weTPC bato revanhu, tinozvitenda chaizvo. Murambe makadaro vanhu vezhinji, ndokumira mutsigire mukomana wanzi Rikifaya uyo.
Ine kurudziro yangu iri kukurudzirawo mhuri yeZimbabwe kuti tirejiste kuvhota. Tinovhotawo mukomana ambopindawo, taneta nokunyepirwa namadharayo. Timbopindawo vakomana vambotongawo vechidiki avo bedway.
So indimi Richmond ndiri paMpumalanga apa, ndoda kutaura pamusoro paED Mnangagwa uyo. Ngasi kuvhundutsira vanhu. Purezidendi wedu Chamisa musambotya zvaED, zvimashoko zvaari kutaura ndezvekuda kuvhundutsira. 2023 muri kutopinda tese tichotouya kunovhota. 2023 tese tichotoenda kuZimbabwe kunovhota tichikuvhoterai purezidendi wedu. Purezidendi Chamisa, purezidendi wevanhu. Ini chete munhu anogona kuchinja zvinhu muZimbabwe, purezidendi Chamisa, kwete vana garo yava anotitambudzisa. Kuuya kuno muSouth Africa muno makusukuda asi kutsvaka chiuviri. Saka vauraya nyika vakomana vana idea. Izvizvi maticha vari kutadza kubhadharwa, asi maticha ndo vanhu vakakosha vanofanira kupiwa mari dzavo dzakazara. Ndo mashoko angu andinawo aya andinotenda.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Mangwanani kwose kwamungadai muriko kuvana veZimbabwe nemu Studio 7 nemuvateereri mese Studio 7. Ndoda kutaura pamusana peuyo murume anonzi Gakanje. Gakanje, tirikukumbirawo kuti uzvibate murume. Tirikukumbirawo kuti uzvibate kana uchipiwa mari neZANU-PF kuti uvhiringidze vanhu veTPC kuti varege kuita zvido zvavo, varege kuita musangano yavo, varege kusangana nevamwe. Uri kutadza hama yangu. Wakabvira riko uchishungurudza vanhu? ZANU-PF yakabvira rini kuchitishungurudza? Nei uchitaura zvokuti vanhu veMDC macriminals, vanhu veTPC macriminals? Ko ndiani anga dzicriminal TPC neZANU-PF? Ndimi macriminals, ndimunoshaishira vanhu kuti vasaita misangano, ndimunokanganisira vanhu kuti vasaita zvezvavanoda, ndimunoita sei zvese zvese zviri kuZANU-PF? Nhasi unouri kuti hanzi TPC ndiinokonzeresa. Inokonzeresa papi?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanonzi vakamisa basa dzimwe nhengo dzestanding committee dzavakabva nadzo kuMDC Alliance. Sangano reZimbabwe National Union of School Heads ratuma makweta aro kumatare edzimhosva kunopikisa kumbomiswa basa kwenhengo dzaro. Hurumende inozivisa nezvekuvhurwa kwemabhodha eZimbabwe ose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.